Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelani Jabangwe, vanoti kuumba banga rinotarisa zvido zvemaindustry chete kunobatsira mukumutsiridza makambani ari kutatarika.
Interest ichiri kucharjwa kumakambani atotari manufacturing sector ichiri kuratidza kuti iri neche pamusoro. Zvinova izvo zvoratidza kuti vemabhanga havasati vane vanotiyo confidence yakanyanya nemanufacturing sector. Hongu izvi zviri kubva hazvo pakuti pamanonperforming loans akawanda akanga vanawo panguva yapfuura akanga akabva kumanufacturing sector. Asi isusu tiri kuti zvavanofanira kuti vaite sevasenzeresu vanyatsonzwisisa masenzero atinoita kuti vaone kuti ndevapi vavanokwanisa kusenza navo ndevapi vavangatyire. Nekuti chiri kunetsa munomu chatiri kuona chikwe ndechekuti mabhanga ari munomu tine ratioti agribank rinova iro revarimi kuzoita aya mabuilding societies nemacommercial banks, asi hatina bhangi ratinotiro rakanangana neindustry ratingati industry bank.
Vajabangwe vatiwo mutengo wekwereta mari munyika wakakwira zvikuru zvinopa kuti vemabhizimisi vaomerwe nezvinhu.
Tingati kupa makambani emanufacturing vakawanda vedu vachiriko kumatwo 15% inovayo yatinoti yakati wandei. Nekuti dzaiti tarisirwa kuti dai yanga yadzika yaivawo kana kuma 7%. Dzatunzwa kuti pamwedzi nei vari kupiwa vekune vaya vari kuita zveinfrastructure vashoma.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti nyaya yekushayikwa kwemari yekubatsira makambani ndiyo yakavasunda kuti vaparure chirongwa chainzi Distressed Industries and Marginalized Areas Fund munguva yehurumende yemubatanidzwa. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanotiwo mukuedza kubatsira vemabhizimisi ava vakaparura chirongwa chekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanopihwa mari inosvika zvikamu zvishanu kubva muzana pane zvavanenge vatengesa. Vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vatendawo kuti mari yemutero pazvikwereti yakakura zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti mari iyi iuye nemutengo wakakura kudai? Hurumende inoti sezvo yakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira hakuna kumwe kwaingawane mari, uye inotiwo yakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi veIMF neWorld Bank vanoti Zimbabwe yakakundikana kubhadhara mari yechikwereti. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti nenyaya yechikwereti chine Zimbabwe ichi vemabhizimisi vanoomerwa kana vokwereta mari kunze kwenyika.
Zimbabwe kwemakore akati yanga yagara ine chikwereti cheWorld Bank, IMF neAfrica Development Bank nemamwe mabhengi akasiyana-siyana sekuti European Bank, Investment Bank. Matambudziko zvaiunza ndekuti nyika painoenda kunotsvaga mari kunze kwenyika sekuti makambani emuno ainopuwa mari iyi yechidhura nekuti Zimbabwe yanga yanzi ine risiki iri pamusoro. Saka tanga tisikukwanisa kunotsvaga mari kunze kwenyika zvakareruka. Pamusoro pezvo vatingati mainvestors vanonga ida kuZimbabwe havakwanisi kusunuka kuya kuinvesta munyika ine zvikwereti zvakawanda nekuti vane mukana wekuruza investment yavo.
Ko, kunyika dzakaita seSouth Africa zviri nyore here kukwereta mari? VaAlbert Mandizvidza, chizvarwa cheZimbabwe chine kambani inonzi Pickford Management kuSouth Africa, chinotsanangura.
Sezvo muchiziva kuti South Africa ichine reserve bank ichiri kushanda, saka reserve bank ine chekuita nemainterest rate. Sezvo iye ine yainoti marepo rates yainokweretesa mabhanga which is around 6.5, pari zvino mabhanga ozokweretesawo neinonzi prime rate which is around 10.35 pari zvino. Saka mabhizinesi anenge achida kukwereta mari mumabhanga makuru interest rates acho anenge achitangirawo pa 10.35 zvichienderana nekuti bhizinesi racho rine udzamu neuremera hwakadii. Saka mabhengi anotangirawo ipapo pa 10.35 wezerawo kana 1% kana ari mabhizinesi ari nani kana risiri bhizinesi riri nani rine risk yakakura rinogona kuzosvikawo kana kuma 12%. Asi mabhanga chaiwo interest rates avo anenge akanyanya kukwirira kumabhizinesi anenge ari tingangoti ma 13-15% per annum.
Chikwereti chehurumende kumabhanga ari munyika chave kusvika pamabhiriyoni manomwe. mabhizimusi munyika ave nenguva achitatarika zvapakuti vanhu vakawanda vashaye mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.